manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 23 2021 makatirira ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe makatirira ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevatatu vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro vamwe zana nemakumi matanhatu nevashanu vachibatwawo nechirwere ichi.
Kukokwa tino mutwaro mukuru ukama hwedu hauna kutanga gore rapera kana makore mashoma apfuura wakatanga kare kare apo patiri kuita mubatanidzwa wemapoka ari muno muAfrica anodawo kuti nyika dzitungamirirwe zvine utongi kana kuti utungamiriri hwejechete
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kunge vari muLusaka mangwana apo pachagadzwa mutungamiri mutsva wenyika iyi vaHakainde Hichilema.
Semurimi ndaiti ndikawana mari ndobhadharira vana school fees umwe ari kuuniversity asi zvese zvakakona. Ndaifanira zvekare kuti ndichengete mari yangu yekutenga mapiritsi eBP. Epamwedzi asi handina kuzodaro saka kodzero yangu yekuva mutano yakatyoreka
varimi vedonje kuchiredzi nekuzaka vochema-chema nekambani yeCotton Company of Zimbabwe kana kuti Cotco vachiti haisi kuvabhadhara mari dzavo nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vanhu vakawanda havachina kugadzikana mupfungwa nenyaya yekuomerwa neupenyu munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19 Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nevatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana maviri nemakumi mana nemapfumbamwe kana kuti 4249 vanhu zana nemakumi matanhatu nevashanu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zana nemakumi maviri nemaviri ezviuru zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nemaviri kana kuti 122,652 vanhu mazana mana nemakumi mana nemana kana kuti 444 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru zana nematanhatu zvine mazana masere negumi kana kuti 106,810 Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamirioni maviri nezviuru mazana matatu negumi nevaviri zvine mazana mana negumi nemanomwe kana kuti 2,312,417 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave mirioni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi matanhatu nezana nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 1,460,162. Bazi rezveutano rinoti rine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kunge vari pakugadzwa kwemutungamiri wenyika mutsva weZambia vaHakainde Hichilema mangwana. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vaichilema varikutarisirwa kutora mhiko munhandare yeHeroes Stadium pamberi pevatungamiri venyika nevamwe vakambotungamira nyika. Nokuda kwechirwere cheCovid-19, hurumende yeZambia inoti varikupinda munhandare iyi vanhu vakakokwa zviri pamutemo chete. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vamunangagwa vakakokwa zviri pamutemo navaHichilema. Vanoti mutsamba yavakakorokotedza vakati vazivisa kuti vanoda kuti vashande pamwe chete mukusimudzira nyika dzavo. Vamwe vatosvika kuZambia ndivachamisa avo vanoti kukokwa kwavo kumhemberero hakuvashamise sezvo vaine ushamwari hwakakomba hwemakore navaHichilema. Vachamisa vanoti kukokwa kwemapato anopikisa mucherechedzo wekuti hapafanirwe kuita rovengo pakati pemapato anenge achitonga neayo anopikisa munyika dzakasiyana.
Kukokwa tino mutwaro mukuru. Ukama hwedu hauna kutanga gore rapera kana makore mashoma apfuura, wakatanga kare kare apo patiri kuita mubatanidzwa wemapoka ari muno muAfrica anodawo kuti nyika dzitungamirirwe zvine utongi kana kuti utungamiriri hwejechete.
Patabvunza kuti vakasangana nemutungamiri wenyika vamunangagwa avo vakakokwawo kuZambia vachataura navo here, vachamisa vanoti hapana chinovatadzisa kutaura navo. Kunyange mutungamiri webato rinopikisa muBotswana vaDumelanga Salishando vasina kunge vakakokwa navaHichilema, mutungamiri wenyika iyi vaMokgweetsi Masisi vaburisa mashoko vachiti vavakoka pavanhu vanenge vakamirira nyika iyi. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muZinafundo Lafumo Maduku vanoti zvaitwa navaHichilema chinhu chakanaka chinofanirwa kurumbidzwa.
President Hichilema vaita zvakanaka. Zvakanaka pakuti vaziva kuti vane ivo pachezvavo vanga vari munhu akagara mukareba ari opposition. Saka vana kukangana kwavakabva. Saka zvakanaka chitereki nekuti munhu ana kukangana kwavakabva.
Muzvinafundo Madhuku vanoti vaHichilema vangotora mazisawira avo chete mune ramangwana mutungamiri haafanirwe kusarura. Mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vanoti havana kukokwa kumhemberero, vanoti kukokwa kwemapato anopikisa neari kutonga idanho rakanaka rinoderedza ruvengo pakati pemapato aya.
Hatina tsamba yatakatambira inotikoka kuenda kumusangano iwoyo, asi taidza mamwe maopposition party mapato ari kutonga. Chinhu chakanaka, chinhu chinoita kuti politics dzedu dzatachagara tichitaura kuti dzakanganisika neruvengo dzinenge dzaakuita zvakanaka.
Mutauriri mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vanoti havo hapana chinofanira kupembererwa neMDC Alliance pane zvakaitika kuZambia.
Iyo nyaya yekuZambia yekuti vaHichilema hakainde vapinda mupresidensi inogoita topic munyaya yemuZimbabwe kutoita maheadlines pakudiko naimi. Timuno muZimbabwe tinoita sarudzo, and sarudzo dzatinoita munomuka democracy and elections are not like Coca-Cola. Haatesti zvakafanana zvekuti unoti kana kuZambia kana opposition ikawina, opposition yemuZimbabwe ndo ichawinawo. Kwamuzi kuti muno hamuna opposition munomu, mune ZANU-PF kandobato revanhu.
Vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti sezvo vanopikisa munyika dzakasiyana vaine mubatanidzwa wavo inzira yekusimbisana kuti hapana zvisingagoneke kuti vatongewo.
Rakatamisana namutaimane naumar kusenegal vagara vari nhengo dzemabato ake. Saka vanenge vachitotiwo kana munhu achitokambena vanotobatsirana. Saka ndotoona kuti zvoratidza kuti zvatiri kuita zvavanoita sevanhu semabato anopikisa zvinokwanisika kuti umwe wenhengo dzavo ange ari president.
VaHichilema avo vakakwikwidza kashanu vachida kuita mutungamiri wenyika vachikundwa, vakazokunda mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu musaru dzakaitwa musi wa12 Nyamavhuvhu. VaHichilema vanova muzvina bhizinisi vachagadzwa kuve mutungamiri weZambia wechinomwe kubva nyika iyi zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1964. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Varimi vedonje kuchiredzi nekuzaka vari kuchema chema kuti kambani yehurumende yeCotton Company of Zimbabwe kana kuti Cotco haisi kuvabhadhara mari dzedonje ravakatengesa gore rino nerapera, vachiti izvi zviri kuita kuti vanonge svosve nemuromo. Pane kupa varimi mari dzavo dzedonje, kambani iyi inonzi yanga ichivapa zvekudya zvakaita semupunga, mafuta ekubikisa nezvimwe. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Amai Agnes Chirera vemuwa 28 kuzaka ndemumwe murimi anoti hachina kana pekutangira.
Ini ndiri murimi wedonje kuwadi 28 kuzaka. Gorakapera takarima donje chibva tatengesera kambani iyi. Asi hatina kuzobhadharwa zvakafanira nekutenderana kwatanga taita. Donje iri takaribhadharwa negrosari. Takapiwa sipo dzekuvachisa raisi, shuga, flawa, mafuta emurivo nebinzi dzekusevesa. Tikanzi mondozvitengesera mowana mari yenyu ipapo. Izvi hapana chakabuda nekuti baba nedivi vaiba girosari riya vachienda kutochinjana nedoro kubhawa.
Vati zvekudya nezvimwe zvekushandisa zvavakapiwa zvaiva zvichoma zvekuti havakwanisa kana kuraramisa mhuri yavo.
Semurimi ndaiti ndikawana mari ndobhadharira vana school fees, umwe ari kuyunivhesiti, asi zvese zvakakona. Ndaifanira zvekare kuti ndichengete mari yangu yekutenga mapiritsi ABP epamwedzi, asi handina kuzodaro. Saka kodzero yangu yekuva mutano yakatyoreka. Gore rino veCotco Company vakatotanga futi kutenga donje, asi isu zvikwereti zvedu zvegora kapera havana kupedza. Zvakadaro gore rino ndakaendesa futi mabhero 4. Pamabhero iwavo rimwe nerimwe bhero raipiwa $10 pabhero rimwe chete, zvichienderana nokuti ranga richirema makeji zavanoda here. Nazvino mari yedonje haisati yauya kusara kwema$10 iwatakangopuwa pabhero roga roga.
Bhero redonje rine makirogiramu 200 rinoita zviuru 10 nezvina zvemadhora kana kuti 14,000 RTGs kana 190 emadhora ekuAmerica pamusika weRBZ auction exchange rate. Mukuru webasa kukambani yeCotco vapayas manamike vatenda kuti hasati vabhadhara vamwe varimi mari dzegore rapera nekuti vakavhiringwa nekuchinjwa kwekushandisa kwemari dzemunhare mbozha gore rapera vakazopa vanhu magrosari.
Gore rapera muna June tauda kutanga kutenga donje ra2020. Tinowanzobhadhara varimi vedu tichishandisa ma-e-wallets akafanana ne-one money kana EcoCash. Nehupa dzakamiswa nehurumende, varimi vakasara vasina mukana wekuti vabhadhare mari dzavo nekuti varimi vedu vazhinji havana mabhengi. Saka vazhinji vacho vakabva vatiinga varimi vachikumbira kuti pamunotipa mari tinowanzoshandisa mari dzekutenga zvinhu zvekushandisa mudzimba. Saka seCotco munokwanisa here kutipawo zvinhu zvatinowanzotenga panotakamira mari yedu? Tikadaiwa zvinhu zvinokwanisika munotipa mazita enyu nezvamuda kutengerwa zvacho. Saka vane zvinhu zvavakakumbira kutengerwa tatavatengera. Tanga tiri kuvamanikidza asi ndovakatotikumbira kuti vatengere magrosari. Vakasarudza kumirira mari yavo, vakamirira mari yavo. Ndiyo mari iri kubhadhwa mwaka uno kuchibva kuhurumende. Haisi yapera kubhadhwa mari yacho yese asi yakatotanga kubhadharwa.
Gurukota rezvekurima munyika vaenjias Masuku vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba, asi vakaudza varimi medonje munguva pfupi yadarika kuti hurumende yakataka chirongwa chekubhadhara zvikwereti zvavo.
Hurumende inoziva kuti ine chikwereti kunemi varimi chegore rapera, tikahwerengedza mose chinosvika $1.5 billion nyika yose. Purezidendi vamunangagwa vakati bhadharai chikwereti ichi, tatanga yezvino kubhadhara chikwereti.
Asi vamwe varimi vakaita sava BTS Mombe vekuchiredzi vapikisa izvo vachiti havasati vabhadhara kusvika pari zvino.
Takavhurisiwa maaccounts kumabhengi akasiyana siyana kuchinzi ndo kuchapindira mari dzenyu dzegore rapera. Izvi zvaitoitwa musure mokunge kuchinzi tisati tatotenga kotoni mari yenyu inenge yatopinda totozotenga iyi. Asi takatozoona mari dzototenga mabhero manyuwani zvokutoti asi savarimi zvinhu izvozvo zvakaitika hazvisi kutibata zvakanaka nanhasi hazvisati zvatisunungura.
Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe change chichishanda muAfghanistan kwemakore matatu, Nyasha Munjese, chinoti chiri kufara zvikuru kuti chakakurumidza kubuda munyika iyi zvinhu zvisati zvaita manyamamire nerongo. VaMunjese vanoti vaishanda nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika makumi masere uye vanovimba kuti zvose zvakakwanisa kubuda munyika iyi. Afghanistan yagara ine hondo kwemakore akawanda, asi zvinhu zvabva zvanyanya kuipisisa kubva America nedzimwe nyika dziri mugungano reNATO zvadzakazivisa kuti dzave kuburisa mauto adzo mushure mekugara munyika iyi kwemakore makumi maviri. Muutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vakatoenda muupoteri zvasiya chikwata change chirwisana nehurumende yavo cheTaliban chave panyanga. Asi zvimwe zvikwata zviri kupandukira hurumende yechiTaliban iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vaMunjese.
Ndanga ndichishande muAfghanistan ndikazobva mara 20 June izvozvo ndamuHarare.
Mungatitsananguro kuti manga muri kubata mabasa api kuAfghanistan?
Ine profession yangu inini supply chain. Ndanga ndichishanda ikoko supply operations manager. Ndichishandire an international company yanga yakaitwa subcontracted ne America kuti service mota dzeAfghan National Army and the Police.
Tiri kuona zvakawanda zviri kuitika kuAfghanistan pari zvino. Imi makabuda munyika iri imi.
Kupera kwaApril panga paine tarisiro yekuti ndo paitanga kuitwe matauriro kuti kambani ipuwe gore rekuti tinge tichiwedzerwe mashandiro neAmerica government. Pando pakazvikara kuti no, isusu rongwa hwedu hwawe kuti tichibuda muAfghanistan. That was the end of April kupinde muna June. Saka hazvichaiti kuti muwedzere rimwe gore zvekuti gore racho raifanira kuti tirange August gore rinoiri kusvika zveAugust wemuna 2022. Saka ndo vakazoti hazvichaiti kuti timupe because isusu takuronge kuti urongwa hwedu by 11 September our last soldier anofanira kunge achibuda muno muAfghanistan. Saka all my civilians ese anga ari contracted kuti ange chishanda muno anofanira kunge abuda by then zvekuti the target was kuti isusu totange kubuda masoja asatange kumove out. Ndosaka vakabva the demobilization planning kuti 60 days you should be planning with the handover to visit to the government mimo kuda muno urongwa wakanga uripo. Zvinoreva kuti vakanga vaine darisiro yavo izvi zvavanga vakatoplana kuti my civilians anofanira kunge abuda by the 60 days that they ramps out 28 June. Saka plan yavo kuti papa pana end of May kusvika 28 June civilians ese angari subcontracted ni the US government ivao anofanira kunga adini abuda ndo urongwa hwangu kuti urongwa hwa security kuti tese contract yanga vhansi izopera musi wa 17 ikazosvika zvangu kuZimbabwe kuno musi wa 20. Musi wa 17 yakazopera musi wa 17 June. That was the vichindomamira chezvinhu atiyagona kutira tichi extend even the contract yanga ifanira kupera munano na December but what because of that arrangements US is pulling out it's a period of control saka maakubuda musi wa 17 isikazobuda musi wa 17 zvangosana kuti office yenyu yashande zvakadini urongwa hwao ari papi ukita handover to the government yekaiyeni. Saka mangu kuti office yenyika nayapedza naive mapuwe matiketsi saka isu takagona kunyatsa kupedza zvataka plana zwa 17 as a department tikabva tazosimuka ndikasvika zvangu muZimbabwe muno musi wa 20 nanhasi unoti atangango kunotangomira kuona kuti zviri sei zvese zvakungobuda zviri kuitika izvo zvitakutongozvonera panews ipapo.
Saka muchiona zviri kuitika izvi iwo mataliban aimi maizwa nezvavo here zvakamira sei?
Taliban ndakashande mapo 3.5 years tirimo taingonzwa semanzwi munongoita kuti taliban yazoatake pakati taliban yatake pakati. But isusu pendakatiri pendakashanda pese pendanga ndiri station handina kubvira taone maataxi wavo.
Kune mamwe mazimbabwenzera anga ari kushanda ikoko?
Mukambani ndaishandira iyoyo ndakambozungurara zvangu nemukomana anga ari kuichara angatori wemuZimbabwe muno ndichimbotaura zvangu kuti for interest sake timbori mazimbabwe mangani ari pacontract pana vaitaura kuti tatising about 80 mazimbabwenzi anga ari ikoko.
Saka munofungidzira kuti pane vamwe vachiri vakasara here vari kutadza kubuda?
Pacontract ndanga ndiri nekambani ndaishandira munhu wese akagona kubuda in time and tese takakuno kuZimbabwe kuno hapana kana munhu wana achiri muAfghanistan.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chainge chiri kuAfghanistan, vaNyasha Munjese vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Egypt yambovhara muganhu wayo nePalestine sezvo paine kunetsana pakati payo nehurumende yemunyika iyi inotungamirwa neHamas. Egypt inonzi iri kuita izvi senzira yekumanikidza Hamas neIsrael kuti dziite nhaurirano dzerunyararo. Mapato emPalestine anonzi ari kunetsanawo izvo zvinonzi hazvisi kufarirwa neEgypt. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, avo vari kushanya kuSingapore, vaudza vatori venhau kuti nyika yavo inokoshesa zvikuru ukama nenyika dziri kuchamhembe kwakadziva kumabudazuva kana kuti Southeast Asia. Amai Harris vachitaura vaine mutungamiri wehurumende yeSingapore, Vali Hansi Lung, vati America inokoshesawo nyaya dzemamiriro ekunze uye kudyidzana kwakanaka. Amai Harris vasanganawo nemutungamiri wenyika iyi vaHalima Jacob. Mangwana amai Harris vanenge vari kuVietnam murwendo rwavo rwekusimbaradza ukama nekuona kuti China haikonzere kusagadzikana mudunhu iri nepasi rose. Dzimwe nyanzvi munyaya zveutano hwepfungwa dzinoti uwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa, vamwe vachiguma vave kugara mugwagwa, huri kuwedzera zvakanyanya nekuda kwechirwere cheCOVID-19 sezvo vakawanda vasaende kumabasa. Nyaya yekuti vanhu ava vanogara vachitenderera mumigwagwa pasina ari kuvatarisa inogumawo yaisa upenyu hwavo munjodzi. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa, Dr. Kudakwashe Muchena, vanoti chimwe chopa kuti vanopenga vasaendeswe kunorapwa vachiregedzwa vachifamba-famba mumigwagwa inyaya yekusanzwisisa nezvedenda iri. Vanoti vamwe vanotofunga kuti chirwere ichi ingozi inokwanisa kutapuriranwa. Vanoti izvi zvinoisa upenyu hwevarwere munjodzi vachipa muenzaniso mumwe mukomana akamhanyira mumugwagwa akatsikwa nemotokari ndokufa muna Samora Machel Avenue. Shondorapera. Ko chirwere ichi chinouya sei chaizvo? Dr. Mchena vanotsanangura.
Chirwere chepfungwa pachivanhu chedu chinonzi chinokonzereswa nezvinhu zvakatisiyanei zvisinei nescience. Mental health should be treated equally as physical health. Kana tikarwadziwa nemusoro tinoenda kuchipatara tinopa mapainkillers. Why is it tikaita chirwere chepfungwa? Tinokurudzira kufunga kuti mamhepo. Why tisingafungi kuti tinofanira kuenda nemunhu iyeye kuchipatara kuti anobatsirwa nemazvikokota vanoziya nezvazvo?
Chiremba ava vakurudzira vatapi venhau kuti vatepfenyure nyaya dzezvirwere zvepfungwa nokuti ndiyo nzira huru ingaita kuti dzidziso iyi isvike kuvanhu vese, nokuti zvirwere zvepfungwa zvinorapwa pachena kuzvipatara zvehurumende. Dr. Muchena vanoti denda reschizophrenia ndiro rinonyanya kuonekwa muvarwere vepfungwa avo vanozoguma vave kufamba-famba mumigwagwa nokuti havagutsikani kugara panzvimbo imwe chete kana pasina mushonga wavari kunwa. Vatiwo vanofungidzira kuti mukomana wekutsikwa uyu aive avhundutsirwa nevanhu akatanga kutiza achibva asangana netsaona.
Mukomana uyu anogona kunga aine chirwere chinonzi schizophrenia, chirwere chiri very very common in this country. Mental health drugs in Zimbabwe are for free. Mental health services in Zimbabwe is for free, but a lot of people tend to shy away from it because wanenge vachiti mamhepo.
Dr. Mchena vaendera mberi vachiti
vanhu vane chirwere chakaita seichochi chakashoma hamuna pamunombonzwa pekunzi akarova munhu kana takabira munhu kana takaita, anongorarama upenyu wake. Ukada kuzvifungisisa kuti kosaka anodyei, anorara pai, ndipamunoona kuti aiwa chirwere ichi hachisitori haisiri hachisi chiwanhu, chirwere chinowanika pawanhu chinotokwanisa kugadzirika chinokwanisa kumanejeka kana apuwa mushonga wake. Chinodiwa kuti isu sevanhu tivagashire.
Imwe unyanzvi yeutano hwezvirwere zvepfungwa, Dr. David Mukwekwezeke, vanoti mitemo yakadzikwa yokuti vanhu vagare kumba senzira yekudzivirira kutapuriranwa kweCOVID-19 iri kuvhiringidzawo mararamiro evanhu vagara vachitora mishonga yokurapa matenda epfungwa nokuti havasi kukwanisa kufamba kuenda kuzvipatara kunopiwa mapiritsi avo nokuti vari kushaya mari kana mabhazi okufambisa.
Mitemo yatamanikidzwa iri kuita kuti zvinetse kune vanhu vagara vari kurwara nezvirwere zvepfungwa kuti wawane rubatsiro rwagara vanofanira kunge vachiwana, vakaita semapiritsi avo, vakaita sekuonekwa nana chiremba.
Mukuru anoona nezveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health, ZIMNAM, Dr. Ignatius Muramidzi, vanotiwo huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwawedzera zvakanyanya kubva pakatanga kuvharwa maindastiri nemisika kubva muna kurume gore rapera nenyaya yeCOVID-19. Vamurambidzi vanotiwo zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti ngoma huru yekumasvingo neInguchene kuBulawayo zvakazarawo nevarwere zvichinyanya kukonzerwa nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka. Ongororo yakaitwa neWorld Health Organization inoratidzawo kuti muZimbabwe nePakistan madzimai akawanda ave kurwara mupfungwa mushure mekuzvarwa vana zvikuru munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Association for Human Rights ZADA muna 2019 yakaburitsawo pachena kuti Zimbabwe ine nyanzvi dzinorapa zvirwere zvepfungwa makumi maviri chete zvinoita kuti dziwandirwe nebasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vatambi venhabvu vakawanda munyika vanoti vapinda munzara nekumiswa kwemitambo nehurumende nekuda kwekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Vamwe vatambi ava vave nemwedzi yakati wandei vasati vatambiriswa mari yavo, sezvo zvikwata zvavo zvichirarama nemari inowanikwa pamagedhe kana vatsigiri vachipinda munhandare. Vatambi vechikwata chinemukurumbira cheHighlanders vanonzi vakapedzisira kutambiriswa mari yavo yemuhoro muna chikumi. George Mudiwa, uyo aimbotambira Capes United asi ave murayiridzi, anoti dzimwe mhuri dzatoparara nekushaya cheuviri.
Izvi zvekumiswa kwemutambo wenhabvu izvi kazvi zvatiuraya isusu varayidzi venhabvu nevana vacho vanotamba. Vese vanoshanda basa iroro vese vari munzara. Dzimwe mhuri dziri kutoparara. Izvi zviri kutaura kunoku hakuna zvekudya, hakuna zvinopfekwa. Please, taona ndondo kubasa redu renhabvu iri.
Murayiridzi weTriangle Taurai Mangwiro anoti kunyange hazvo chikwata chake chiri kukwanisa kuvatambirisa mari yemuhoro, vazhinji varasikirwa neraramo.
Vazhinji vari kunzi kana usiri kuita basa hauna chaunokuwa. Saka zvinhu zvaita kuti vazhinji vaomerwe nezvinhu zvakanyanya.
Vamwe vevatambi ava vave kuita mamwe mabasa asinei nenhabvu kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Izvi munyori mukuru weZifa Northern Region Maswini Mushonga vanoti
tadzokera mashure kuti matimu edu mazhinji anorarama nekuwana mari apo vanhu pavanouya kuzoona bhora. Saka nekumamirire kuti hakuna mari dziri kuuya, matimu eduwo zvakare ari kuwaniko achitadza kuti abhadhare maplayers avo masalaries avo.
Maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti vari kuedza kubatsira vatambi ava nekuvatsvagira mabasa munyika dziri kutamba nhabvu muAfrica. Vadeda avo vave kushanda vari muTanzania vanoti zviri nani kuti vatambi vaende kunana Tanzania nana Zambia pane kushaya chekubata zvachose.
Saka vatambi vakauya kunoku vakapiwawo mari nyangwe zvaya iri shoma, inobatsira pane kushaya uye nekuti vatambi vebhora vagare vakagara mumba. Vamwe vakuputa mbanje, vakushamira zvinodhaka, saka zvinoita kuti vawanewo chouviri.
Vamushonga vanoti zviri pachena kuti nhabvu muZimbabwe yadzikira zvikuru nekuumiswa kwemitambo uku. Mutambi Paulo Govere, uyo aive muchikwata chemaOrioles chakaenda kumakundano eChan, anoti vagarisa vasati vapinda munhandare izvo zvingangokanganisa matambiro avo pamwe nekudzikirisa pasi nhabvu yemunyika. Asi mukuru wePremier Soccer League vaKennedy Ndebele vanoti vane chivimbo kuti hurumende icharerutsa roko kunhabvu sezvayakaita kumitambo yakaita secricket negorofu. Mugwaro ravatumira zvikwata vaNdebele vari kukurudzira zvikwata zvavo kuti zvibayise vatambi vazvo nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vachigadzirira kudzoka kwemitambo. Nhabvu yemakundano eLeague muZimbabwe yakapedzisira kutambwa musi wa16 Mbudzi 2019. Kunyange hazvo makundano eChibuku Super Cup akambotambwa, makwikwi aya akazomiswa asati apera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.